Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 14, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho rekutanga rasinoti primary prevention ndoratsvaedza kuita nekuti vanhu vasabatwa nechirwere ichi zvachose tichiti makesi mashoma shoma. Chirwere chisapararire munzvimbo tinogara vanhu vatinoti community transmission. But nyaya dzatiri kuona paground tikuona sekunge takakundikana kunyika iyoyo primary prevention chirwere chatekeshera chazara muvanhu.
Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira nezuro kusvika pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vabatwa nechirwere vachisvikawo pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe.
Vachasi vakanga vari munhu aibata chaizvo chaizvo achinyatsokuita basa rake namazvo uyezve achirida. Ndinoona sokuti hurumende yarasikirwa uyezve kuwana achavatsiva kungangonetsa tichienzanisa mabatiro avaita basa ravo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muusungwa kusvika nechipiri svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakanga hwakwira kusvika pazana nemakumi maviri nevasere kana kuti 128 vabatwa nechirwere vachisvikawo pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 4,919. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakanga vasvika pachiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 1,927. Izvi zvinouya panguva iyo chirwere ichi chave kutyirwa kuti chinogona kunge chave kupararira kumaruwa. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti maonero avo pamwe nemashoko avari kuwana kubva kubazi rezveutano anoratidza kuti denda iri ratekeshera nenyika yose. Dr. Matara vanoti nyika inoratidza kuti yakakundikana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi chichangotanga, nekudaro urongwa hwepiri hunofanirwa kusimbaradza nyaya yekuti vanhu vanenge vabatwa nechirwere vasaita matambudziko kana kuwanikwa vachifa nacho. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti rakagadzira gwaro rinotara nzira dzinofanirwa kuteverwa nevane nzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu kana kuti quarantine centers kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 20,900,000 vabatwa nechirwere ichi. Johns Hopkins University Hospital yekuAmerica inotiwo vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 760,000. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5,000,000 nezviuru mazana maviri kana kuti 5,200,000 vabatwa nechirwere ichi, kuchitiwo vafa vadarika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvinomwe nemazana maviri kana kuti 167,200. Dr. Matara vanoti chave kukumbiriswa pari zvino ndechekuti kumaruwa kuve nenzvimbo dzinokwanisa kuti munhu akabatwa nedenda iri ave anokwanisa kukasika kubatsirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Maonero atiri kuita isu nemari zvavo zvatiri kuwana kubva kumenedzi zvikwanisa kuti denda iri ratekeshera, nekuti kana tichiita yatinoti kudzivirira zvirwere zvine madamo akasiyana siyana atinenge tichiedza kudzivirira. Danho rekutanga ratinoti primary prevention ndoratsvaedza kuita nekuti vanhu vasabatwa nechirwere ichi zvatiri kuti chemaketi mashoma shoma chirwere chisapararire munzvimbo dzinogara vanhu vatinoti community transmission. But nei zvatiri kuona paground tiri kuona sekunge sakakundikana kunyika iyoyo primary prevention chirwere chatekeshera chazara muvanhu. Zvatava kuda kuedza kuita pari zvino ndezvekuti tiite yatinoti secondary prevention. Secondary prevention tiri kuti hongu tiri kubvuma kuti vanhu vachabatwa nechirwere, asi tichida kuedza kuti vanhu vambabatwa nechirwere vasaite macomplications uyezve vasawanikwe vachifa. Tiri kuziva kuti chirwere ichi chapararira chichabata vanhu vakawanda, asi tava kuda kuedza kuimita kana kuti kuridusa manumbers evanhu vanogona kufa kana kuti vanogona kuita macomplications afu kuchirwere ichochi. Saka tava kurikurudzira kuti dai waro kumaruwa ikoko pane anokwanisawo kuti munhu akarwara nechirwere ichi ange achikwanisa kubatsirika nenguva iripo, kuitira kuti tidzivirire kuti vanhu vange vachifa nemakondishenzi anogona nge achibatsirika munhu akawana access kuzvipatara.
Pachine zvikonzero here zvekuti vanhu varambe vachiwaniswa dzidziso kana kuti dzidziso yakapiwa vanhu pamusoro pechirwere ichi yakatokwana?
Dzidziso haifaniri kumira nekuti dzidziso inobatsira vanhu. Pane zvino vamwe vanhu vachiri kufunga kuti chirwere ichi chirwere chisingaawanike nekuti hachisati chauraya kana kuti hachisati chabata vanhu vavanoziva. Saka vanhu vanogona kufunga kuti chirwere chisipo. Saka tokuramba tichingotikurudzira kuti vanhu ngavadzidzise kuti chirwere ichi chiriko, chirwere ichi chinogona kuuraya, uyezve vanofanira kuramba vachidzidziswa kuti nzvimbo dzavanokwanisa kudzivirira kubva kuzvirwere ichi ndezvipi.
Pachine mukana here wekuti paitwe contact tracing kana chirwere chapararira sei zvamuri kutaura izvi?
Inoti netei nekuti mumapolisi edu nezvatinenge tichida kuita pachokwadi tinenge tichida kuti titrai kuita contact tracing nekubata munhu wese anenge aita contact nemunhu anenge ati positive. Asi nenyaya yezvikwanisiro zvinogona kuti netei zvinhu zvinogona kusabuda zvakanaka, zvinhu zvinogona kutiremera kuti tinge tichiita. Ndosaka tiri kuramba tichikurudzira vanhu kuti vanhu kana zvichikwanisika mugare mudzimba, avoid magatherings kuitira kuti muavoide kuita contact nevanhu vane COVID-19.
Avanga vari munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Nomeni Matara vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachiti havasi kuita basa ravo sezvavanga vachitarisirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumagwaro abudiswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr Meshack Sibanda, vaMnangagwa vati vamisa vachasibasa nekuti vange vasiri kubata basa ravo sezvinotarisirwa nehurumende. VaMnangagwa vadoma mumiririri wemuZarabani North mudare reParamende vasoda zvemu segurukota idzva rezvemhando dzemoto. Kudzingwa basa kwavachasi kunoteverawo kumbomiswa basa kwakaitwa sachigaro webhodhi rezesa vaSydney Gata pamwe nenhengo dzese dzebhodhi rezesa vachipomerwa nyaya dzeuori. Pavakabvisa bhodhi rezesa, vaMnangagwa vakati komishini inoona nezveuori iongorore nyaya dzeuori mukambani yezesa. Panga paine kutatsurana pakati pavaGata navachasi. Vachasi vakambenge vambomisa vaGata basa, avo vakaramba kutambira izvi vachiti mutungamiriri wenyika akavadoma pabasa iri ndivo vega vaigona kuvamisa basa. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimiririra vamasimba kuchera vati vakachamadzwa nekumiswa basa kwavachasi vachiti vange vachivaona semunhu anga ari kugona basa. Vativo vanoona sekuti vachasi vagurusirwa panzira basa rekuedza kugadzirisa huori kukambani yezesa.
Chinhu chauya vanhu vakawanda vasingatarisiri, chinhu chakatyamadza vakawanda. Vachasi vanga vachiratidza sokunge munhu angatishanda, uye kwavo kuenergy zvikuru sei panyaya dzemagetsi kunenge kwange pane improvement yanga iripo yaichitooneka. Saka zvinhu zvinenge zvinotikatyamadzei kuti mutungamiri wenyika vaona kunge vasiri kunyatsoshanda zvakanaka.
Mumwe mutori wenhau webepa repadande mudande reZimbabwe Morning Post Elias Mambo uyo akanyora nyaya dzakawanda dzeuori kukambani yezesa ati wanoona sekuti hurumende yarasikirwa nekumisa vachasi basa. Mambo ati Kunetsana kwavachasina vagata munyaya yekuedza kupedza uori kunogona kuve kwakonzera kumiswa kwavo basa.
Vachasi vakanga vari munhu aibata chaizvo chaizvo achinyatsokuita basa rake namazvo uyezve achirida. Ndinoona sokuti hurumende yarasikirwa uyezve kuwana achavatsiva kungangonetsa tichienzanisa mabatiro avaita basa ravo. Ndinoona sokuti hondo yeuori mumaministrum ichanetsa kupedza. Ende ndinoonazve sokuti pane kakukakatirana karimo mukati memaministri imomo. Kwavachasuku vakanga vakurwisana navagata nevamwe vavo vakati wandei vachigwa nekubvisa yatingati corruption uori muministry. Naizvozvo zvinoratidza kuti vachasi dzimwe dzenguva pamwe vangangodero vasina kutsika pari raiti pakanaka kuburikidza neikurwa kwavo navagata. Izvi zvingangodero zvakonzeresa kumiswa kwavo basa.
Vamwewo pamadande mudande akasiyana siyana vatiwo havanzwisisi kuti sei vachasi vamiswa basa vachiti zvinhu zvange zvave nani munyaya dzekuwanikwa kwemagetsi munyika. Asi mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvisina kujeka mumagwaro ehurumende kuti sei vachasi vamiswa basa vati kana zvine chekuita nekurwisa uori hapana chakaipa.
Zvinobva nekuti mhosho yavo kana kuti mhosva yavo ndeyei nekuti mashoko atenderedzwa anoratidza kuti hapana kunyatsojekeswa kuti mhosva yavo ndeyei. Asi kuti kana mhosva yavo iri yeuori kunyanya-nyanya kana vari kunenedzerwa mhosva dzeuori wakabuda magwaro akabuditswa nevezesa holding mukunetsana kwavanga vachiita navagata zvichisanganisirawo zvakare nedzimwe mhaka dzavanopomerwapo vainzi vanga vaakumira-mira navawikine uchivayo vakapiwa mari vakasaita basa. Izvozvo zviri zveuori tinenge tichingoti aiwa zvaiwanawo ngwarati. Asi chakanyanya kukosha uye chakakoshera nyika ndechekuti vakuru vanenge vachiita izvi vange vachiramba vakatsika ipapo vachiita kuti wese wese anenge aita chioko chegudo anenge aita kubire nyika abve ange achingosanganawo nemutongo wake.
Vamunangagwa vadomawo Dr. Ancius Jongwe Masuka kuti vave gurukota rezvekurima mushure mekufa necovid-19 kwavaparents shiri mwedzi wapera. Vamasuka vange vari mukuru weZimbabwe Agricultural Society uye vanzi vane unyanzvi munyaya dzokurima. Vachasi vava gurukota rechipiri kudzingwa basa navamunangagwa zvichitevera kudzingwa basa kwavaobhadhaya moyo mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuita zveuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutori wenhau Hope Chingono acharamba ari muusungwa kusvika nechipiri svondo rinouya pachaturwa mutongo pachikumbiro chehurumende chekuti gweta rake amai Beatrice Mutetwa vasamumirire vachipomerwa mhosva yekunzi vakanyora paFacebook zviri kuitika mudare. Nyaya iyi iri kupomerwa Chingono ichiri pakati pekunzwikwa. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Chingono nhasi apedza kupa ufakazi panyaya iri kupomerwa gweta rake amai Beatrice Mutetwa yekunzi vakanyora padande mutande ravo reFacebook vachitaura zviri kuitika mudare panyaya yake achiti peji rinonzi nehurumende nderaamai Mutetwa harisi ravo. Chingono audza dare kuti amai Mutetwa havaikwanisa kunyora papeji refirimu rakaitwa pamusoro pebasa ravo rakanzi Beatrice Mutetwa and the Rule of Law sezvo vasirivo muridzi wepeji iri. Amai Mutetwa vaudzawo dare kuti kuburikidza nechikumbiro chakaitwa nedare ichi chekuti vasamirire Chingono panyaya iyi hurumende iri kuedza kusarudzira Chingono gweta rinomumiririra zvavati zviri kunze kwemutemo uye vati hurumende iri kuedza kuti nyaya yaChingono inonoke kufamba nekuisa zvimhinga mupinyi zvakawanda. Amai Mutetwa vachema-chema kumutongi wedare kuti Chingono amboendeswa kudare repamusoro achibva mujeri zvaita kuti nyaya iyi inonoke kutanga mudare nhasi. Asi muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabhaudhi vati havazivi kuti sei vekumajeri vaendesa Chingono kudare repamusoro. Vamabhaudhi vati nyaya iripo haisi yekutadzisa Chingono kuti awaniswe mukana wekutongwa zvakanaka panyaya yake kana kuti fair hearing sezvataurwa namai Mutetwa vachiti nyaya iripo ndeyekuti zvakaitwa namai Mutetwa hazvitarisirwe pamafambisirwo ebasa reugweta. Asi amai Mutetwa avo varamba vakatsika madziro vachiti havanei nepeji iri vati kunyange dai nyaya yehurumende ine humbo pamwe neuremu gweta rinokwanisa kumiswa basa kana nyaya yaro yaendeswa ku Law Society of Zimbabwe kana rikabatwa nemhosva nekomiti yakazvimirira inenge yaumbwa ne Law Society of Zimbabwe kuti iferefete nyaya vatiwo chimwe chinoita kuti gweta ribviswe pakumirira musungwa hunge musungwa asarudza kumirirwa nerimwe gweta uye kana mutongi wedare achinga anyunyuta nehunhu hunenge huchiratidzwa negweta pasina izvozvo amai mutetwa vati hurumende iri kuedza kubatsira mutongi wedare zimbere moto Mutongi wedare, vangoni nduna, vati vachatora mutongo wavo nechipiri svondo runouya, vachiti vanoda nguva yakakwana yekuti vazeye zvasvitswa kudare. Vati havana masaisai eindanet kumba kwavo, kuitira kuti vakwanise kukurumidza kutora mutongo panyaya iyi. Zvaitika mudare, zvatsinirwa nerimwe gweta rachingono, vagift mutisi. Vamutisi vati kusvika pari zvino havasati vakwanisa kupa chingono chikafu kujeri zviri kuita kuti ararame nemabhisikiti nemvura chete kunyange hazvo vamwe vasungwa vese vari kukwanisa kuwaniswa chikafu kubva kunze
semagweta hatisi kukwanisa kumupa chimwe chikafu ndingazivi hama asi so far hama dzanga dzisiri kubvumidzwa kuenda sa chikafu chekumba
Mushure memutongo wavanduna wakatarisirwa nechipiri panyaya yamai mutetwa iyi, chingono akatarisirwa kutanga kupa humbo hwake hwemamiriro akaita zvinhu mumajeri, apo mudare muchange muine mutongi nemagweta chete, sezvo vanduna vakatura mutongo wekuti vatore venhau pamwe neveruzhinji, vachange vasingabvumirwe kunzwa zvichapupurwa nachingono, vachiti zvaachataura zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika, majeri, vashandi vemumajeri, pamwe nevasungwa. Mune imwe onyaya yapinda mudare repamusoro-soro, mutongi wedare iri, Justice Charewa, vatura mutongo wekuti hurumende nemapazi ayo, inofanirwa kubvumidza chingono nava Jacob Ngaruvhume kuonekwa nemagweta avo, vana chiremba vavo, pamwe nekupiwa chikafu nehama dzavo. Justice Charewa, vatiwo hurumende nemapazi ayo, inofanirwa kuremekedza kodzero dzachingono nava Ngaruvhume, dzekutaura zvakavandika nemagweta avo, uye hurumende haifanirwa kunge ichinzwa zvinenge zvichitaurwa pakati pevasungwa ava nemagweta avo vatiwo hurumende inofanirwa kubvumidza vasungwa ava kushanyirwa nehama dzavo munguva dzakatarwa nemitemo yemajeri chingono navangarivhume vanga vakamirirwa negweta ravo advocate Taona Nyamakura uko hurumende yanga yakamirirwa navajay buddha chingono navangarivhume vakasungwa musi wa 20 chikunguru vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire paine chinangwa chekubvisa hurumende yava Emerson Mnangagwa vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa nyaya yavangarivhume avo vanhu vamutungamiri wetransform zimbabwe iri kutarisirwa kupinda mudare musi wemuvhuro svondo runouya Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa muCameroon vari kupomera mauto emunyika iyi mhosva yekutocha vanhu munyika iyi pamwe nekusunga vanhu vakawandisa mumatunhu asina kugadzikana apo mauto ari kutsvaga vanhu vane chekuita nekuurayiwa kwakaitwa vanhu mumatunhu aya. Asi hurumende yaramba kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu ikakurudzira veruzhinji kuti vabatsire nekusungwa kwevanhu vakaonekwa pamavhidhiyo vachigura misoro yevanhu vapenyu. Kanzuru yeguta reHarare yatanga kubhadharisa vagari mari yemvura nemimwe mitero nemadhora ekuAmerica zvichitevera kupiwa kwayakaitwa mvumo yekuita izvi nehurumende. Sangano runomirira maguta nemadhorobha munyika reUrban Councils Association of Zimbabwe kana kuti UCAS ranyorerawo hurumende richitsvaga mvumo yekuti maguta nemadhorobha ese munyika abhadharise vagari nemari yemadhora ekuAmerica. Godwin Mangusha anotipa nyaya iyi.
Hurumende yakapa kanzuru yeHarare mvumo yekubhadharisa vagari nemakambani vachishandisa madhora ekuAmerica kutanga mwedzi uno. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vasinga kwanise mari yekunze vacharamba vachishandisa mari yemuno, asi inenge yakatarwa ichienzaniswa nemadhora ekuAmerika.
Saka isusu sekuti ari Harare takatambirawo Capitol Instrument iyi, tikabva tazivisa vagari kuti kune avo vanokwanisa kubhadhara nemari izi ngava yavo vabhadhare kukanzuru. Asi isusu sekanzuru kuti tinge takamira pakajeka kuvagari, tikabva tati mari izi zvaiswa muaccount yayo yazo iri separate. Chati pese panopera mwedzi mari iyi tionge tichitarisa kuti tichiudza vagari kuti mari iya yakabhadharwa yakaita marii, wakashanda marii uye yakatengei.
Mamwe maguta akaita seMasvingo, Kwekwe neRed Cliff akaitawo zvisungo zvekuti vanokwanisa vabhadhare mitero vachishandisa madhora ekuAmerica. Mutungamiriri weUrban Councils Association of Zimbabwe zvakare vari meya weGweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti vakatonyorera kugurukota rinoona nezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vachikumbira mvumo yekuti maguta ese nemadhorobha munyika 32 abvumidzwe kubhadharisa mitero nemvura nemadhora ekuAmerica. VaMakombe vanoti maguta nemadhorobha ange ave kutatarika kuita basa rawo sezvo vese vanotengesa zvinhu zvekushandisa zvakaita semishonga yekuchenesa mvura vave kutengesa nemari yekunze. Vati kubhadharisa mari yekunze kunoita kuti makanzuru akwanise kuita basa rawo zvakanaka asingapedze nguva ari mumitsetse yekutsvaga mari yekunze kubva kuReserve Bank of Zimbabwe.
Asi tikakwanisa kunge tichibhadharwawo nevamwe vagari vedu vanokwanisa kutibhadhara mumaus dollars, takukwanisa kunotenga zvinhu izvozvo zvakachipa. Nokuti pataainotenga tisina us dollar tainowana mitengo yacho muRTVS yakwira zvakanyanya kuda 10 or 15 fold kudarika kuchitenga neus dollar. So zvichatibatsira kuti tikwanise kutenga zvinhu izvo nemitengo yakati dzikireiwo, and at the same time zvichitosevhawo mari yekanzu uyewo zvoizawo nemadambudziko kuvagari.
Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Association vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rekubhadharisa mitero nemari yekunze, vachiti zvinoita kuti makanzuru aya asagare achishandura mitero nekuda kwekushaya simba kunogara kuchiita mari yemuno.
Kana maUS akuchajwa, iko zvino tinotarisira kuti wachagonawo kuti mari yekutenga mishonga yemvura yawepo, mari yekuti wagadzirise mapati emotokari dzekutakura kwemarara inenge yawepo. Chatinongokurudzira ngechekuti City of Harare inofanirwa kuwana mukana wekutrima washandi wavo wakarekruta zvisina kutsarukana, zvisina kujeka.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo iri riri danho rakanaka uye richikwanisa kuvandudza mabasa emakanzuru, dambudziko guru nderekuti vagari nevashandi vakawanda munyika vari kutambira mari yemuno, izvo zvichanetsa kuti vawane mari yekunze iyi.
Vokatiri kuti hurumende paingaifanira kutangira, hapasi pekuti iti vanhu kolektai, malocal authorities kolektai mari semari yekunze ari maus dollar isati yatarisa kuti vanhu vari munyika macho vari kuwana here mari ari maus. So isusu taifunga kuti statutory instrument yekutanga yaifanira kuitwa nehurumende ndeyekuti tabisa mabhondi noti nemaRTGS, munhu wese akutambira mari ari maus iri mari yekunze. Tapedza kudaro naturally zvochireva kuti nevakubhadharisa vakutobhadharisa nemaus.
Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutevedzeri wavo amai Marian Chombo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hurumende yakadzika mutemo unobvumidza vemabhizimisi kubhadharisa vatengi mari yekunze neyemuno, kana kuti dual pricing system, asi haina kunge yapa makanzuru mvumo yekuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munhau dzemitambo, apo makunda neUEFA Champions League ava kutsviriridza, kapteni weMawarriors Knowledge Musona apinda mubishi rekuedza kufadza vatsigiri vechikwata chake chitsva apo ari kupinda munhandare nemusi wesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Musona ari kupinda munhandare nesvondo mumutambo neClub Brugge achiziva kuti anofanira kuripa chikwereti cheAS Eupen iyo yakamunyurura murutsva apo zvinhu zvaive zvaoma. Mutambi wemuZimbabwe uyu aive ave munzira kudzoka kuSouth Africa kuzotambira Kaizer Chiefs kana Mamelodi Sundowns, apo UPenn yakamupa basa rekutamba muJupiter League kwegore rino. Mitambo nezvikwata zvine mbiri kunge Club Brugge ndizvo zvinoratidza unyanzvi zvekuti Musona anofarira kutora nguva iyi kuratidza kuti UPenn haisi kutambisa mari yayo kumuchengeta mumba mayo mushure mekurambwa neAnderlecht. Pari zvino AS UPenn iri pachinzvimbo chechipumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Zvichakadaro, mitambo yeUEFA Champions League yatsuka ropa paine mutambo mukoro manheru anhasi, apo Barcelona yekuSpain iri kusangana neBayern Munich yekuGermany. Zvikwata zviri izvi zvine nhoroondo yakasimba makwikwi aya zvekuti vamwe vari kutoona mutambo uyu sefainari iyo fainari yacho isati yasvika. Mitambo yeUEFA Champions League neEuropa League inoteverwa zvikuru muZimbabwe kunyanya neavo vanoita zvokubheja nhabvu. Moteveri weBayern vaWebster Chimusasa vanoti Bayern ichabudirira.
Mutambo uyu nyazoziva kuti Bayern iri kuhwina nokuti makasona nhoroondo yedu tichingorwa ma3-0 ma4-0, saka nhasi chokwadi Bayern iri kuhwina zvichitipa mukana wekuti tikwanise kutora mukombe.
Mangwana, Man City yekuEngland iri kusangana neLyon yekuFrance makotafainari zvekare. Lyon ndiyo inotambirwa naTino Kadewere, asi Kadewere haana kunyoreswa kutamba makundano aya sezvo akaenda kuLyon makwikwi aya atanga kare. Kadewere ari mukuchema mushure mekushayikirwa nemukoma wake Prince nechitatu. Mune imwewo nyaya, vanosarudza vabati vepembe havana kucheuka varidzi vepembe vemuZimbabwe, apo vasarudza vabati vepembe vachaenda ku-2022 World Cup. VeFIFA vatora vabati vepembe vasere vemuAfrica kubva kuEgypt, Ethiopia, Gambia, South Africa, Tunisia, Morocco neDRC, asi havana kutora kana mumwe chete wemuZimbabwe. VaSteven Chisango avo vakambotambira Capes United vanoti zvaitika izvi hazvisi kuvashamisa sezvo kubatwa kwepembe munhabvu muZimbabwe kwadzikira zvinotyisa.
Kuti mareferees haasi kurefura achirefura kuti tiri kurefura kugemu tiritambwe according nemalaws aro. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe team.
Izvi zvasiyana zvikuru nemakore ekare, apo varidzi vepembe vemuno vaFelix Tangwarima, vaKeni Marange navaBrighton Mudzamiri vaitambidzwa mukana wekubata pembe kumakwikwi enhabvu yemuAfrica. VaMarange navaMudzamiri vakamboenda kunoridza pembe makundano makuru epasi rese eConfederations Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika wakanga hwakwira nezuro kusvika pazana nemakumi nevasere kana kuti 128 vabatwa nechirwere vachisvikawo pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinga basa vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muhusungwa kusvika nechipiri svondo rinouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.